nyaya zvinika zvikuru sa mhuri yese yeZimbabwe nekuda kwekuti Zimbabwe tinoona kuti inodyidzana neSouth Africa zvakanyanyisa. Tinoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakawanda zvikuru sa. Saka hana dzevanhu vese dzangobatirwa mumaoko aurawa mumaoko nekuda kwechirwere chadai kuwanikwa chiri muSouth Africa.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvino pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa kunyanya paBite Bridge up. Vanhu vari kuongororwa here chirwere ichi, zvinofamba sei kana munhu asvika ipapo?
Hongu mukoma Blessing, idambudziko guru nekuti takatarisa tikaona kadesk kakaiswa kunyanya kurutivi rweZimbabwe kachinzi ndo kari kutariswa vanhu vane kuti vanga vaine utachiwana here. Kanoratidza kuti pachirungu inonzi substandard, zvinhu zvemhando yepasi zvikurusa. Uyezve tinoona kuti bhodha reSouth Africa neZimbabwe panopindwa nevanhu zviri kunze kwemutemo zvakanyanyisa, zvichireva izvo kuti kana munhu apinda zviri kunze kwemutemo haachateedza zvinofanira kunge zvichiitwa, zvinosanganisira kutariswa kuti haana chirwere here checoronavirus. Anenge akuenda nekuseri kunove kunenge kusina anoongorora kuti apfuura nezvimbo dzakadaro here. Saka tine dambudziko guru rakanyanyisisa rekuti chinogona kutapurirana chirwere icho zviri nyore kuti chiwanike chaamunyika yeZimbabwe.
Saka semaoniro enyu imimi, pangaitwe sei apa?
Zvinotori pano zvokuti hurumende iri kufanira kutosunga dzisimbe kubudikidza nekushandidzana nemasangano akazvimirira ega kuti ikwanise kuti vanhu nyakusangotariswa kunzi pabhodha tiri ndo panotariswa kuti munhu anga vaine chirwere here. Ngazvitariswe nyengo nemukatikati, kana zvichigoneka kana muchipindwa maharare ngapawanike pano nzvimbo dzinopindwa nadzo kupinda maharare kuti dzioneke kuti dzingaiswa here nzvimbo dzotatwa kuti vanhu hapana ane chirwere here, panenge pasingabvunzwe pasipoti.